Ini ndini Tanuno Kawande ndichikuchingamidza ine mufaro ndichiti hey no emisoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu zvitatwelve 2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti bato ravo harisi kuzoumba hurumende yomubatanidzwa nebato reMDC vachiti hurumende yavo yakazvipira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotikari pamwe nokukwira kuri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vanoti munyika munofanirwa kuva nekutaurirana zvikuru pakati peZANU-PF neMDC kuitira kuti nyika ienderere mberi. Mutevedzeri wasachigaro weMDC vatendai biti vapiwa gwaro ravo rekufambisa pamwe nemagwaro emba yavo mushure mekunge dare ratambira chikumbiro chavo chekuti varerutsirwe zvavakatarirwa kuita apo mhosva yavo inenge ichitongwa mumatare. Vagari vekuchipinge voendesa kambani yeGreen Fuels kumatare vachiti kambani iyi haifaniri kuvatorera minda yavo yavakasiyirwa nemadziteguru avo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuterera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave.